A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, July the 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at calls by the First Lady for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League rally in Harare today, as well as challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
You can also find us on the internet on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go along and like VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and also Studio 7 on Facebook, so you can join in the conversation right now.
Akuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Akuna. Mane say, as the citizen of this country, I know President says, no, 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 I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kutindiani atatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my word, his word will be final.
PJ, we're hearing there from the First Lady, Amai Grace Mugabe, courtesy of the ZBC. She was speaking right there at the ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. As you know, today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady, which you just heard, for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League Conference or meeting in Harare today. As well, we're looking at challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
The First Lady's call and talk of President Mugabe's succession plan have left many asking, what has sparked this move? As many who did ask this question before have come under fire.
PJ, let's take a listen at what our reporter Blessing Zulu discussed on the issue today at the Studio 7's main news bulletin. He did a story on this, and this was the discussion he had.
Panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavaisa ake. Saka asikana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiva president anenge varegedza basa. Pa special congress ipapo, anoda hu president anosimuka ega iye kuti ndinoda kuita president. Osarudzwa navanhu pa special congress. Owana majority ya maprovinces anomuti uitoda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya pa special congress ozovoterwa.
Va gutu zvaka jeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwe vanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiriro remutemo webato racho.
Unoziva zvezanu PF blessing ka kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa nacomrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Sose tinoziva ka kuti zanu PF nevamugabe, vamugabe ndo zanu yavanoti one center of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo, handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano, kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kurya nokuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu vanoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Tisera kadhi Mangwana havangakomeri zanu PF vasina mbopinda mubato medu. Isusu from 1963.
Aiwa blessing ndopanga ndini ndine flow handi
blessing wanga variva.
Blessing ndiwe moderator. Blessing hasanda pedza kubwerekedza kaini.
Alright, tingoti gaga tidzwe vaguti.
Zanu hamisanda mboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano. Kupindepinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano. Ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Saka ndo ndazadangotsanangura nekuti zanu PF it's a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, vamangwana taurai tinzwe.
Nhasi newspaper riri kutaura hero kuti vatsvangirai vati kana tafusarudza maseneta ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kuseneta. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu.
Zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handi zvoba.
Ndodzoka kwamuri vamangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri, zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo vanosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zanu PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vagutu.
Kana vaakuti vamugabe ngavachidoma successor, zvaakutoreva kuti vaakutoti pati iyi yava yekumba kwavozvo, inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwa nanhingi.
We heard there from our reporter Blessing Zulu, who had this interview later earlier on our main Studio 7 show. Over to you, PJ.
Yeah, siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihluza indaba eziphathelane labo mama, izandihluphe izangikhathaze. Ukuphumelela kwabo sikuhluza lapha ku Studio 7's Live Talk phansi kwesihloko esithi asihluzeni bomama, Women's Roundtable, ngati kurukure madzimai. Ngolwesine maviki wonke iko lapha khona esiphatha khona indaba zabomama. Okwalamhlanje sile ndaba ezimbili esiphatha ngazo. Udubo olubhekane labesifazana labo abaphila ngokuthengisa eHarare asebekhwezelwe imbadalo yokubhadalela yokuhlawulela ukuthi basebenze besedolobheni enzikini yedolobho leHarare, ikakhulu ngempela sonto isuka ku-$1.25 isiya ku-$3 abe beuhlaba umkhosi omkhulu. Siyophatha-ke njalo udaba olusanda esisanda kuluzwa olokuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe ukhulume emhlanganweni wabesifazana bebandla lezombusazwe elezanu PF esithi umele umdala akhulume ukuthi uzakwelanywa ngubani. Sibeke lo daba esiluphumise kuhlelo lwethu lwezindaba ze-Studio 7 ngesiNdebele eselibethulelwe nguChris Gande ukuthi sizwe ingxoxo ayenze lomunye ocubungula ezombusazwe ngala mazwi kankosikazi Grace Mgabe.
Ye iqiniswe lingadukumeziye ukuthi uyakwazi ukuthi njalo lezi zathu and nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabanga ukuthi yena uMgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu
ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama uMongameli
ukhona hayi ukanti uthi alala icebo ulala icebo uMgabe ukusebenza kwakhe ngumuntu osebenza njenge uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia akalwenza ulutho engazange walupheka walucubungula walubona ukuthi luzasebenza kanjani njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe nxa bexabana behlukumezana behlokozana yena uyabe kwazi ukuthi kwenzakalani abantu nje abangakubona bakukhangele laphana ukuthi yena ngokwakhe usefikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela
kodwa asiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame kungase kuguqukene
zinenge izinto babu Gandhi sokulutshelwe la sokulutshelwe umzimba uyala njalo lo msebenzi wona lo abhekane lawo lo khetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala somdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakayo
hayi bokade sengiqonda khona ukuthi ngubuze ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili
hayi lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana umthetho njengalana ngathi okwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye hayi yasiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
That was an analyst that was talking to one of our reporters, Chris Gandhi of Studio 7. He was just articulating, Marv, that I think there's something going on in ZANU-PF, mm-hmm. in the household of the first family. If Mrs. Mugabe is going to come out and say mm-hmm. it out that Mdala is to name somebody mm-hmm. to take over the seat.
Very interesting, their contributions. Nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda. Tiri kutarisa isu mazwi ari kubva ku ZANU-PF Women's Conference yaitwa nasi muHarare uko Dr. Amai, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura ivo kuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva. Sekuziva kwamunoita munguva yapfuura taiona mazwi akadai akataurwa zvaisazomira zvakanaka mune remangwana asi ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvinorevei zvataurwa naamai Mugabe izvi kuti vawana mvumo here kubva kune murume wavo constitution yemupati mavo yakamira sei nezvimwe zvakadaro tichangezve tichitarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa PJ sekuziva kwaunoita First Lady ivo Dr. Mai vakambotaura panyaya yemadzimai nyanya vanotengesa mumigwagwa vachiti vasiyei vachiita mabasa iwaya ndomararamiro avari kuita asi ndozvatiri kutarisa izvozvi kuti ameno pamwe kunaka kwezvinhu kana amai vavakuya vachiuya vachitaura pamberi penyika kana pamberi peZANU-PF Women's League vachitaura kuti aiwa baba achitaurai anokutsivai handizive ndozvatiri kutarisa nhasi tombonzwa kune vamwe vanoita zvekutengesa izvozvi zvemimigwagwa kuti vari kutii nematambudziko avari kusangana nawo mumigwagwa umo
ini nhangu kutaura chokwadi inini yakandiwanisira because my sales are just here, which I was talking about, so I know that I can talk to because the Vanu Marisha is of my finger, that's good. The one she recorded whatever and Marutanga and my echo cash, Marutanga and my Skype. This is my Skype machine at Manano's cartilage over table, but with a one switch tanga, I want to because I'm not Skype. I'll put my room card. Saka, at the end of the day, comes the richer and that's $3, and then they told her people because in a Skype machine and consulting.
Satengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhire dhura 25 iri kutinesa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira atengesa kana chirwani kana taurire 50 cents chaivo Saka yakatiomera. Taito chemwada zvaibvira watodzikisa kuti ndakana pa 50 cents. Nekuti vazhinji vari kuya vachiti nema swiping machine yetu tatina. Ko eko cash munotambira here? Eko cash yacho irikutiremera kuti tikaitambira eko cash yacho. Kwaunozoti unoiwana unobva kuti under 30% kuti uwane eko cash yacho. Saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho.
Mari inopinda mukanzuro imari inowanikwa nevanhu vainosangana navo. Vanhu vanosangana nekanzuro vanhu vemabhizinesi. Mabhizinesi ari pakawanda. Kasi pachidimbu tinoti pane maformal business anova makambani atinoziva ziva. Kwoita informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo. Ivavo ngavatoziva kuti vatovo mugutawo. Kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame. Ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanewo kamugove kake kaari kupinza muguta ndokuti guta ripfume risumudzire magariro, kucheneswa kwemvura, kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba. Pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa. Saka totongwana mashandiro atirikwanisa kuita pari zvino nekuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave gorono yaringa ripi ndopa tichazokwanisa kuvakira vashandi o vatengesi panokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira.
Tiri kunzwa apo kubva kune vanoita zvekutengesa migwagwa madzimai uyezve kubva kuna meya vaBernard Manyenyeni vachitaura ivo nezviri kuitika. Tiri kunzwa kuti pari zvino vanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti mari dzavanobhadhariswa dziri kukwidzwa dzasvitswa idzo pa$3 pazuva mari dzekuti vawanikwe ivo vachitengesa. Uyezve vari kuti izvi zviri kuvaomera nekuti ivo havana maswipe machine anodiwa nemakastoma uyezve kuti vashandise eco cash yepa econet iri kuvatorera mari uyezve mari yacho kuti izobuda imomo iri kunetsa. Saka ndozvatiri kutarisa izvozvi pamwe chetezve tichitarisa mazwi abva iwo kuna amai Dr. Grace Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe apo nhasi vakatyamadza vazhinji nekutaura ivo vasimuka vakataura pamusangano vachitaura ivo kuti murume wavo President Robert Mugabe adome achavatsiva. Saka vazhinji vari kuti izvi zvinorevei nekuti munguva dzapfuura taiona kuti munhu achinga asimuka kana achida kutaura zvinhu zvakadai uso zvaisazovafambira zvakanaka. Asi nhasi zvataurwa naamai Mugabe. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura pano pachirongwa chedu chewomen's round table kuti zvinorevei izvi tingaona here zvinhu zvichizosanduka mune ramangwana PJ. Tanzwa isu vachitaura vakanyatsotsiga chaizvo vachitaura kuti aiwa baba ndiri kuva kuchidzi zuva nezuva kuti ngavadome wavanoda kuti avatsive. Saka takamirira kuti
zvinotyisa izvi zvanga zvisingataurwe makare kare nevamwe vanhu asi apa zvakuzotaurwa naivo mbune unkosikazi Mugabe mwake muuye osekhulu mukuti akacho ubaba akacho umdala kuti ufuna vanhu ukuza athathe isikhundla sakhe. Abanye ngabakukhangela ngenye izinye indlela besithi engxenye vele yena ufuna nguye osefuna ukuthi angene kuleso sikhundla. Atsho yena umngake ukuthi sengichiya ke umngami.
Aiwa zviri kutaurwa nevazhinji vari kuti toda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika mumba umo mefirst family nekuti akandeke kutanga munguva yapfuura PJ takamboridza ipo pano paprogram amai Mugabe vachiti vamugabe vachatonga uyezve kunyangwe vakawanikwa vakazoshaya kana chii vanotonga vari kuHeroes Acre kana kuti kana vasagone kuti vakwanise kupinda maelections vachavasunda mbara. Saka nhasi ndeke kutanga tiri kunzwa vachitaura kuti aiwa zvebaba chidomai achakutsivai. Saka ndozvatiri kutarisa nhasi.
Sesi lo mulaleli osengene kuhlelo mbongasincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Siyakwamukela nkosikazi Sakhile. Ne.
Niyabonga linjani lonke labalaleli.
Hayi siphilile linjani lakhona ngapho.
Hayi thina siyaphila.
YoseBotswana nje.
Yes,
yeah. Uzizwile indaba zethu ezimbili esilazo egudwini ekamkamongameli unkosikazi Dr. Grace Mugabe othi yena osephume mgceki emhlanganeni wabesifazana bebandla leZANU PF esithi yena vele ngihlala ngimkhuthaza ubaba ngasemzini wabo ukuthi akacho kuti mubani osezathatha isikhundla sakhe wacho lokuthi wathenanana ngale ngase South Africa komakhelwane ubaba uNelson Mandela engakachoni wahle wacho wathenanana ozathatha isikhundla sakhe nguThabo Mbeki ikho ke yena ngiyamkhuthaza ukuthi wena ubona kusichoni konke lokho
maso kunjalo kuzaba nzima phela ngoba ilizwe lezimabhanti ilizwe lilane lokuthi ele-democracy phela angeke yena athi uzakhuthaza umdala ukuthi akhethe kumbathini ngoba anti ukuthi uzibe ngupresident kumele ukhethwe ngabantu so yena ma esenza njalo angiboni mina ukuthi uyabe esenza right and plus le minyaka yakhe liyama iminyaka esihambile so ngiyabe singakwazi ukuthi uyabe sitshoni kanti wayengaphumi kumbe kube le-democracy abantu bavote then abantu bazishuzele ukuthi bomuntu they want ukuthi abalike besides that namboni ukuthi uyabe senza right ngoba so far velenu umuntu omdala usesibulaleli ilizwe sigcwele emazweni asiphili kuhle ngathi wasisekhaya wonke umuntu ezenzela into ayifunayo ngesikhathi afuna ngawo wesisisemazweni abathengisayo bayadubeka ama-cross border bayadubeka usebenza ezindlini bayadubeka kula nto ekhona e-right yena bese sithi uzayenza njalo namboni kuyinto e-right
kodwa ke phela asingayithi inguquko kumbe ukuthuthuka kwalolu daba nxa esevuma ukuthi kumele ubaba atsho umdala atsho ukuthi umbani ozathatha isikhundla sakhe etsholo ekubandla lakhe eleZANU PF ayisonguquko ebukekayo na nxa ukhangela
mina ngangibona mboni kungaba inguquko in other part but in other part I don't think it's a good thing ngoba maye sitho njalo which means there is someone who is already there lapha sibepho ngwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi okukhona kanjeni unkosikazi wakhe wayechoza anti kumele ukuthi nxa ukuthi umdala kasakwanisi njengebandla lezandla bahlale phansi njengebandla but hayi awusakwanisi besicela ukuthi ukhethe ukuthi ufuna ukuthi lokhu zembali xa ukuthi uyakhetha kumbe ukhetha bona babamlandelawo umnangagwa kumbe umfoko then bese kusiya kukhetho bakhethe futhi bona bezane ukuthi sivotela ukuthi umnangagwa aslide kumbe sivotele ukuthi umfoko aslide kumbe sivotele ukuthi hhayi yena uGrace kakabe nguyobambela umdala but uzambambela njani yena kuwunkosikazi wakhe engaso-vice president mna ngendlela engibona ngawo ngibona engantiwa asonto enhle nxa yena kunguye otheni usekhetha yena uGrace ngoba ukhetha ngaliphi engubani yena
Sibe sesiya ke kudaba lalabo abaphila ngokuthengisa emgoqweni bavuke bekhala lamhlanje ngoba umeya wasedolobheni leHarare ethena yena imbadalo kumbe inhlawulo yokusebenza ngempela sonto ukuthengisa kumele ikhwezwe isuka ku-$25 isiya ku-$3
lapho uhulumende wona lo council yona le sokuyikusengabantu ukuthi wena inkomithi vele ingelachagu isithole vele liguqu yani lokhu senga ukuthi uhambo luzaphuma wena uvele ubone ukuthi akulachagu luphumayo I want to tell those people how much are they earning, how much are they doing per day. Abanye bangona mama bangelabo baba abakhulisa izingane abafundisa izingane nxa enokhansela lokho kweza elokho kweza siya at the end abafuna idollar lo $2 abayibambi ngelanga so maye kweza senza njalo ikuphunga ukuthi umuntu uvele umbone ukuthi uyazidekele uphinde ufuna ukuthi umomisele kuwome kulokho kuwoma kusiya phambili mina angisekelani lakho khonokho vele ngitanisekelani lakho ngoba kulamsebenzi nxa bebayenza njalo bathi bayenga bakaze basuke khwapha estridini basuka benga and wesi kulalabana bekhansila bathathela abantu izinto so into engifana mna mboni kuyawoma kulokho kuwoma kuseya phambili ukuthi ngani bayekela abantu bazithenzela ngoba yindlela abaphila ngayo xa sebekhweza futhi intengo yena leyama angiboni mina kusiba yinto e-right
ye kodwa ke phela umeya umanyenyeni uthi yena kumele bahlawule ukuze basebenzele phakathi kwenziki yedolobho yikho ke kumele kwengezelelwe indleko lazo seziba ziningi ikakhulu ezokuhlanza idolobho
ukuhlawula siyala ilizwe lelizwe abantu abathengisayo vele ukuze ube ne-trading license liyani uyayibhatalela i-trading license mnakwazi uma uyibhatalela then iyarenewa nxa uyirenew uyabhatala nxa uyirenew uyabhatala hayi khona lokho ukuthwaso umele ukuthi nsuku zonke ulokubhatala kuthi sihlanze ingakwazi inhlawulo yangikhona naleyo are they paying it monthly or are they paying it ngokurenewa kwe-license or what. But nxa kuwukuthi sokuthi ngineviki kule mali oyibhatala kwesikhansela, ikoko kade ngikutho ukuthi ikomi yathi vele ingafela cha. Isithole seliligugu uyalo lokhu munye ufuna ukuthi usenge cha futhi zizibale vele ingafela lutho. Wena ubona ukuthi abantu bazivekele ikhansela imali abayifune eyifuna ebantwini, something that is not there. Imali vele ayikho. Njalo bona abana abantu abathengisa laphana ngomama abanye bakhulisa imuli ngakonkwane ukuthengisa emsikini. So yena nxa ekhwezi imali nala iyayikhwezi zibe yimalini ngoba abanye abantu abayitholi yale imali eyazifuneka isikhansile ukuthi uyakumelitha yethela ngayo. So ngendlela engibona ngayo ikhansili ye kumele abantu bebhadala siyalo ngoba ngiyeke uthatha isepa akume phambi kwe-chofisi la uthengisa isepa i-chofisi yesima but ukwenza uyenze njalo ukuthi nawe uyazama kuzamele ukuthi udlise imoli yakho njeoba imisebenzi ingekho ezimbabwe but ikhansili layo ngani iyazwela izwela ibe lozwela ukuthi bangayenzi ukuthi baze baxotshe abantu emgwaqweni kuthiwe hambanini njengoba ungela mali uzabotshwa uphinde uthathele isitafu osengisayo abantwana bahata ngendlala so umama kufana lokuthi ube ngumama ongela zwelo nabatwana.
Hayi bamba khonapho ecingweni.
We have Honorable Jesse Majome who's on the line right now. Honorable Majome, tokuchingamidza ii pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa ndinotenda mabuda, ndinotenda vateereri makadi zvenyu.
Aiwa, nhasi mauya imi pazuva rakanaka chose nekuti tatiri kuda kukudaidzira imwe nyaya asi mabva mapinda panguva yakanaka nekuti nhasi tanzwa amai Grace Mugabe vachitaura vari kuZANU-PF Women's League vachiti vamugabe ngavachidoma achavamirira. Tombodawo kunzwa kwamuri kuti mazwi akadai anorevei pane zviri kuitika munyika pari zvino.
Muri kuti vamugabe vati vachadoma munhu
achamirira
mubato ravo here kana kuvamirira munyika yeZimbabwe?
Varinga vachiri munyika yeZimbabwe, hanzi vadome successor.
I think pamwe muZANU-PF sezvo vanga vachitaura pamusangano weZANU-PF
nekuti achanga ari successor wamugabe kuZANU-PF ndiye anopinda zvemunyika saka imi mungotaura henyu takatirerekera kwese
ini ndinoti hangu kana vamugabe vachida havo kudoma achavatsira achagara nhaka yavo ini ndinoona kunge kana vachidaro vanofanira kungozviita zvimirire kubato kwavo iro kubato kwavo kweZANU-PF kana iko kuchibvumidza izvozvo zvokuti munhu anodoma ndingati senhaka ndingati kana sei mumba kuti unoita kunge seuri kunyora wiri wiri iye handinonyorwa kuti uchiti kana inini ndikafa ndoti mwana wangu ndingazotora ndingati mombe yangu nhema iyeyo kana kuZANU-PF zvichibvumidzwazvo zvakanaka asi munyika yeZimbabwe vamugaba havakwanisi kudoma munhu acharamiririra kuti achavatsira kuti ave mutungamiriri wenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe yakakura chaizvo yakadzama yakafara kupfuura bato reZANU-PF. Zimbabwe haisi ZANU-PF, haina utongi haina utungamiriri weZimbabwe hausi weutongi hwakafanana nezveumambo hwekuti unoti mwana wangu kana kuti nhingi wandada ndadoma kwete inyika yevanhu vese vakasiyana siyana. Ivo vana isusu vana veZimbabwe tisu tine kodzero yekuzotaura watinoda kuti anga achitimiririra nekuti ndo zvinoita kutungamirira hausi kuti ndatingana zvada nhingi zvakati kuzvadi asi zvakanaka na vachizviita kubato kwavo haiwa ngavasununguke vadome chokwadi kubato kwavo ikoko vaite zvavo iyo vanenge vadoma ozokwikwidzawo nevanobvawo kune mapato akasiyana siyana tosarudza tega musarudzo takazvimiririra kuti kana nguva yachiyasvika kuti anozova mutungamiriri weZimbabwe ndiani. Asi zvino kwese nguva tikuvikide zvingaita hazvo nekuti constitution yedu inoti ngatizi vamugabe nekuti ndo vari ndivo mutungamiriri wenyika kana vakafunga kuti vahavachada zvavaremera kana kuti vakatorwa namwari nekuda kwamwari kana kuti vakabviswa pachigaro ngatiti sei impeachment yemuparliament. Constitution inotaura kuti munhu mubato ravo anova handiti anovatsiva bato ravo rinopiwa mukana unenge chifo chemamwedzi miri vosarudza munhu anovatsiva kusvikira asesedze ndingati chikamu chetemu yavo chapera chinosvika muna 2018 kana munhu iyeye anenge ari munhu ane inotanga yati ngatichi vakadaro kati ha ini ndaremerwa ndakwegura ndakura kana kuti handichade zvangu ndauda kutamba nevazukuru kana kuti vakabviswa neparamend neimpeachment kana kuti pamwe vakatorwa namwari zvinonzi anenge ari mutevedzeri wenyika panguva iyoyo vice president anenge apedzisira kuita semutungamiriri wenyika ndiye anoita chi anonzi ndiye president kwemwedzi inosvika kana miviri mumwedzi iyoyo bato ravo rachiroro rezanupiefu rinofanira kuti rizosarudza wavanogadzika kuti ambos achisesedze achipedzise chikamu chasara chetemu yavo ye 2018 kusvika ku 2018 kana 2018 yacho ikazosvika po panenge pazarurwa pokuchikwikwidzwa isu tovhota madiro edu vekuzanupf vanovhotera wavanoda vaseri vekuzanupf vakafanirawo vamwe vekundc ndovhoterawo vekundc vamwe vachivhoterawo vavanoda vamwe vachivhoterawo kana vamabhatido zvinotaura asi saka zvinoita kuti chii vadome hongo vanodoma wavanoda vekubato ravo anongangoita mutungamiriri wenyika ngatiti vakamudoma chikamu chavo chekusvika 2018 chisati chasvika asi ha havana ngati mzimu kana kodzero yekutisarudzira munhu anozitungamirira zinezimbabwe haisi ndingati yekumba kwavo nhaka yavo yavanokwanisa kunyora sewiri yavo kana kuti zvekubato ravo zimbabwe yakakura chaizvo yatodzama kupfuura zanupf pfuura iworks pache zvavo
asi vamwe kando vangati havasi kuti mai Mugabe havasi kuti ngavadome anovatsiva munyika kana kuti muzanupf asi kuti kungotsigirawo kuti uyu ndiwo wandinoita ndiwo wandinotsigira kuti ange achitora nzvimbo yangu sezvakaitwa navamandela apo pakaita take over Thabo Mbeki ndomatauriro avaita
inini ndosaandati kana kuzanupf ka zvichibvumirwa kuti bato racho rese kuzanupf ringe richivapa mvumo yekuita madiro ajejina kuti zvavada ivo ndozvinoitika kana vachiita izvo zvaiwa zvakanaka kana zvirizvo zvavanoita kubato ravo kuti ndeyavo vanoita zvavanoda aiwa zviri kwavari nekuti izvi zvakafanana nekupindura nyaya iri mumba nevana nhingi kana mumba mavo imomo mezanupf vachizvida aiwa ngavaite madiro avo sero hazvo vangoziva kuti asi zimbabwe haisi zanupf kana vachizvita kwavo haiwa ngavaite ngavasinike kuita zvavanoda kumba mavo imomo
ndombo kubatsa ipapo handisi kuziya honorable kuti ndekwenyu here kune redio kana pane something chiri kubuda mubackground handisi kuziva ndekwenyu here kana kuti ndekuno
handifungi kuti ndekwangu
aiwa zvabva zvanyarara maita basa ehe nekuti maa muri kutaura zvenyu zvakanaka but hatisi kunyatsozvinzwa tinoona zvenhasi maka mune musangano mukuru imomo muHarare musangano wanga uri wei wekonga kune madzimai akati wandei
ini ndingati kune misangano yakaitika inoitika yakati wandei wandei saa pamwe pane wandandiriwa handizi kuti ndiwe here wamuri kureva yanga ichiitwa kusapes yanga iri kukurukura ndofunga ndazona ndongaroja pamwe zvinenge zviri kubhokwa ndizoje ndiedzo kuita kuti zvingati zvitapudzike zvishoma saka ndakonga kuri kusangano ndingati hurukuro inoitwa kunonzi kusapes trust inonzi southern african parliamentary and economic series ikukurukura hurukuro nemusoro wenyaya yokuti zvematongerwo emuzimbabwe zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe muzvematongerwo enyika vanhukadzi vakandikati vakanakurwa kumucheto kwemunda here zvezvokuti imbeu here dzakadyarwa kumucheto kwemunda vari mukati mazvi ichokwadi here asi vakadzi vane kodzire vari kumucheto kwemunda here ndeyange iri hukuro yacho saka kunge kwakakokwa ndingati vadare vana vanosanganisira wechidiki anonzi Maureen Kademaunga anotungamirira sangano rinonzi Voice Zimbabwe nemhirikiri nezvakare nemember weparliament anonzi honorable Priscilla Misairabhi Mushonga anomirira bato rimwe reNDC nevanonzi honorable Valeria Makari achiiye Misairabhi inhengo yeparliament ndinomirira matabelele and south kuproportional representation kuzoti honorable Valeria Makari vanomirira zano PF vari kunhengo yeparliament yeapco national assembly nene zvakare zvichi ndingati munhu anga achifambisa nyaya yacho ndiye anonzi toko machi
saka zvii zvamungati zvabuda kuti tingoti gagaga honorable
Inini ndinokwanisa kutaura zvaitika ndichinondipane kwa nani chichazomhanyira saka ndasiya musangano uri pakati huri kurere pakati zvabuda ndezvekuti ini zvandataurawo inini nezvazokurukurwa nevanhu vachibvunza mibvunzo vachipanana pfungwa ndezvekuti vanhukadzi vemuzimbabwe chokwadi kuti vanotorwa sembeu dzakarimwa kumucheto kwemunda kunge vasina basa mune zvematongerwo enyika nedambudziko iroro rekuti chii rekuti muzimbabwe zvematongerwo enyika dzedu kana kuti zvedu kana kuti politics zvinoshandisa ndingati danho rinonzi the big man syndrome zvinoreva kuti panokosheswa utungamiriri hwomunhu zviya zvekuti zidhara handizvo zidhara munhu mukurukuru murume munhurume zibaba ndifunga vanotaura zvechimazuva anonzi zibaba baba ndifunga hanino mune mazvinzwisisa ndozvinotora ti ndozvinotora kuti matonga zvepolitics handiti zvematongerwo enyika zvinotevedzera ndingati gwara kana mafungiro ekuti pane zvinonzi zibaba baba ndiro rinotonga rinotungamirira zvese zvinoenda ndingati pasi paro vaisi vanotevedzera saka zvakadaro izvozvo zvinotoreva kuti vanhukadzi havasi chinhu ipapo kuti munhukadzi kuti ange ari mumwe chete nonzi one center of power kuzibaba baba iroro zvinoratidza kuti vanhukadzi havani kuti vanhukadzi havasi vana baba saka zvinoreva kuti havasi chinhu uyezve kana munhukadzi ane achida kuti ange achinzi chiiwo panyama yehuko anofanira kunge atori munhukadzi ane ukama nezibaba baba iroro anogona kunge ari mudzimai wacho kana mwana wacho kana hanzvadzi yacho nokuti vamwe vese ava kungoperekedzawo nekubikira nekuimbira nekusukira ndiro nekuwachira ndo zvinoitika mumatongerwo enyika yemuzimbabwe saka zvinoda kuti zvidi zvisandurwe zvinowanikwa mumapolitical party yakasiyana siyana nezvangotedzerwa zvese izvozvo izvi zvinowanikwa kana mune zvevanotora mashoko enhau zvemedia zviri kuwanikwa kwese kwese saka zvanga zvinhu zvinoda kuti zvishandurwe zvichipowo mikana kuti panyatsove neruenzaniso rwemikana zvakataurwa musection 17 yeconstitution kuti vanhukadzi vanofanira kunge vaine chikamu chepakati pekuenda varume vainacho mumakanzuru muparamendi maprovincial councils uyezve kuti kwega kunowanika mikana yakaenzana nevanhu yezvigaro yevanhukadzi nevanhurume kumaprovincial councils akagadzirwa neconstitution asi pega pacho ipapo panowanikwa vanhukadzi vakaringana nevanhu varume hapanombobvumidza kuti pange pachioneka maprovincial councils nanhasi sezvo vakavhoterwa pamwe chete muna 2013 hapana kana kwavari hakuna hapasati pambo atoshayiswa basa haasati ambogara haasati atombodi asi ndiko kwega kune kuringana kwevanhukadzi nevanhu kuti zvinofanira kuti zvipere izvozvizvi nevanhukadzi vechidiki vanofanira kunge vachizopindawo vanoti tikapatsanura tikachekera kuti vanhukadzi vanomira apa vanhurume vanomira apa pane zvematongerwo enyika zvinobva zvaita kuti chii zvinobva zvaita kuti vechidiki vanhukadzi vawanewo mikana zvakare
mombobata makadaro honorable tine muteereri vanonzi vawedzerai vari kuda kupinda pachirongwa regai tinzwe kwavari muripo here vawedzerai halo vawedzerai
halo ndiripo pachirongwa
taurai henyu pfungwa dzenyu
ndisati ndataura regai ndimbokumbiriregere kuna namai nokuti ndinoziva kuti kuna vakawanda vari kuda kupinda asi ndavatoriri mukana ngavandiregererewo
aiwa endererai zvenyu mberi
right ndinokwanisai ni kustudio ikoko navose vana mai nyika yose nani zvake ndichiti ngatishinge nguva ichakwana yekuti tisununge tidzokere kunyika kwedu ndipindure nyaya mbiri dzanzi yokutanga ndinozwa urombo pana ana mai vanotengesa vanzi mitero yavo yakwira zvino zvinosuwisa nokuti pakukwira kwachae pachaite mutero panoteerawo mari yavo vanga vachitarisa kuti vachange vachidzoka naye kuma saka zviro zvinosuwisa nechivati hapana ndo mamiri yakaita nyika kanzura ina kwaina one mari kutozama kutorarama saka kungoisa kuna Mwari dai zvagona kuita zviri zvenguva diki diki zvikati kuchinja vanhu vagone kusunuka munyika yatiri yakaoma kudai. Right, ndapedza saka paimwe nyaya huru huru yandapindira ngemashoko ataurwa namai amai vedao inyaya sokuona kwangu saka ndatiwo ndo kupinda zvinenge zvaoma kumba kwa baba vamugabe zvingangodaro kufamba kwavo chitsvage miri yavo kuti ive zvakanaka kuvanovabatsira pavo pautano hwavo vange kudai vaine chekutaura pamusoro pebasa rokuti dai vazorora saka nyaya ndinovaso kuti inenge ichaita ichokwadi nemuwaniro angu nokuti amai chaivo chavo ndakavazwa ita kuti hakunazve zuva rinobuda rimwe richipo vachiramba ende vanhu vezanupiefu vakati vamugabe tode wisdom wavo kuti vasvike pakuguma kwenyika vachingotonga kusvika madhonga saka zvino indinoona sekuti inenge chokwadi ndazwa onarigo majomo ichitaurawo zviri pamutemo wavo kuti zvinakunazvizvo kuzanupiefu ikatibvumi vaitaure kuti hazvichandozivange chei mugabe naamari akawandisa zvinhu zvichatoitika ndinovaso kuti zvichandonyika ende zvaapedo saka chandaikumbira kuna namai nyasi ndotaura kune mine kuti izwa renyu nokutimati nokuti pachazvaitwe zvinhu izvi pakanga zvikaitwa pasina dare rinenge riine gurupu yavamunangagwa pachafaze vamwe vanhu vakati wande kana kukanganisika ndopandokupa kuti izvi ichokwadi zvatorwa namai nokuti tovamo zvati vamugamo zvati vabatina kwacho inodhakiseni kuvanhu chete yatoitikai saka pakuzoita dare racho dai pagona kuti vamugamo vasaite chihwande hwande sezvomina mapato maviri vasazomira nebato rimwe vakamira nebato rimwe rimwe rikazviziva nokuti tinosvika kumaerection tarasirwa navanhu vakawanda iroropa richadeuka rakawanda saka ndaiira mumwe navamwe paari onamutao nemunamata wako mudi kuti mwari achizwire ngoni pane zvinongwa naamai nababa izi ndo machokana chinonditaurevai.
Aiwa, tinotenda chaizvo vawedzera IK. Tine meseji apa iri kubva kuna muzvare Linette Mudewe, vari kuti ndifonerei ndakamirira veZimbabwe Activist Alliance. Over to you, PJ.
Ngilo mlalele ngisengilaye lapha ecingweni, yena ke usekezi. Siyakwamukela moyo.
Ngiyabonga mama.
Luhlelo lwabo mama lolu.
Angizwile sibili ngizazama ukuthi ngixolise kakhulu hayi umama ibabasiphetheyo lobunzima obuhlangana labo mama mpela sibubhekile ngoba ibabaphethe izimuli ngizazama ukuxolisa kakhulu kubo mama sibili ukuthi hayi kukhona letho kusithintileyo baba ngiyaxolisa kakhulu kodwa mama yibabathwele nzima okumangalisayo
asiphathiseke kwiindaba zethu ezimbili esilazo lapha egudwini.
Hayi kakhulu ngiyayizwa indaba yabomama kakhulu engithetheyo indaba kamama unkosikazi kamongameli ubunzima bonke mama esibuthola yabona obuhlangana labo mama okunye kwakhona yiwumbuso oyabongani kawuqondanga kahle yibo besithandazela ukuthi kukhuluma kukamama unkosikazi kamongameli kuyinto enhle kakhulu njalo kuningi aselokunanzelele nxa sinanzelela ukuthi kuwakhuluma layo umongameli sithi songani kuyamangalisa labembuthweni sebengandaba sebengenela mhlawumbe ikhona ingozi esikhona sebeyibonile wenza into enhle kakhulu ukuthi acebise umkakhe ukuthi ahlukane lakho ngoba mhlawumbe kungagcina kusitsha omunye umlilo ongacithiyo khona lapha elizweni siyacebisa sibili kakhulu ukuthi yena le into bayilalele bayiqondise amazwi kamama bawalalela hayi ukhulu alalele kona okuthiwo ngunkosikazi axekele abanye isikhala mhlawumbe omama kungaba ngcono sithwele nzima ezimbabwe la abantwana bayafunda akulazimali siyazama ukuthi baqeda izikolo akula msebenzi mhlawumbe konke khona kona nxa kungalalelisi kamacebo kamama laye uba balalele njengoba sebe kwenzakala kwamanye amazwe ukuthi bukakhethwa kwenzeka imisindo le khona iphele bathi behlale besazi ukuthi hhayi ubaba sethengi lokho kuzake ukuthi inyango ba sizagcina sisingena kwenye inkinga soze siyiqede
eyomndeni
umbono engilawo sibili khona ukuthi mhlawumbe kakulalele seseke ukukhulunywa ngumama njalo angiboni ukuthi angalikhipha igama elinjalo kuyukuthi ubaba akazange akuzise ngembali esimaze yiyo yona kusho ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi hayi umama nguyo njani nguyo ongakukhuluma njalo umama bayivithi ukuba ngomama baningi elizweni owabo umqondo ungaphumelela yiwo ophasayo. Ngathi sithandazithi ngaye kube njalo mhlawumbe siyake sibone utshintsho mama.
Inguquko, yeah. Sesesikhangela ke udaba lolu lwabaphila ngokuthengisa, omama abaphila ngokuthengisa sebekhwezelwe imbadalo. Wena ubona njani?
Ah, lokho namboni ngani sokani kulobusela phakathi. Phezu kokunzima obungaka mama, akula imali emabhenki.
Mm.
Yoba nge watch umama elandisa khona apha lati singabaye bakhona abahola amapension sithwele nzima.
Yeah.
Into ukuthi ayimali kayibonakali. Nxa ukansile zathi ufuna imali ekwazi imali kayikho uyabethi umuntu ayithathe ngapi
kambe sho
hayi sikuthatha njengoncindezela kabayikhangelisise kahle into leyo ebengaphongu mhlawumbe baqale bayise ebantwini bezwa ukuthi abantu bathini ukwatho omunye ubaba wathi at least ngaye kumbe bathi 50 cents phela
bangezelele
ngapho umuntu yena vele ingekho ebhenki imali ayiphatheki mama eZimbabwe kunzima ukuthi ibe lekhetshi esikhwameni
Hayi mbonile
sasibile ba ngiyabonga la mama.
Hayi mbonile kakhulu moyo. Ubelela
ngini?
Yeah.
PJ, maybe we just need to take a listen one more time to what the first lady actually said during the Women's League, just to remind some of our listeners who are joining us what she said, because you know, like it's very easy sometimes because we listen to it earlier on for people to kind of not, you know, understand what we're talking about. Let's take a listen to what Mai Mugabe said earlier on. I understand our soundbite is not ready yet, so we'll go ahead and read what's on Facebook on VOA Shona. Tinasisi Eunice Chamatova, Sisi Eunice Chamatova said, call me, and then she said, yeah, moms, varkutaura manje. Aleta Kunaka Murwira also said, call me. On the VOA Facebook page, we are trying to call, but the lines are not doing very well. Benjamin Simbini, I love Zimbabwe. That he's on our Facebook page, Shona. Sitandazo Nkoma, nothing much to do about Zimbabwe while people are suffering. Evangelista Emmanuel Mugwindi, hi Marv, thank you for the program. Hello, Evangelista. Thank you for also live streaming with us. And if you're on that live stream, you can go ahead and press where it says share so that we can see Takawanda. Innocent Magoda, Aruti, Zimbabweans are suffering. Saka unoti unoda Zimbabwe pachirudziko. We wanted to actually listen to the first lady, Mai Grace Mugabe, her soundbite that we played earlier on. Samungube, Aruti, Bernard Tsiga arikuti yes tine mipachirongwa. Ignatius Gina Machingura arikuti yes. Benjamin Simbini arikuti yes, I love my home country, yes. Ndofunga arikutaura kuti tiri kuno ku Zimbabwe tinofarira Zimbabwe. Vai Machingura varikuti we love Zimbabwe because ndiyo nyika yedu, not Zano PF. Odwin Masaka arikuti zvinenge zviri kutaurwa izvi zvinenge zvefake, hanzi vari kufeka. Saka ndisi kuziya PJ, ndofunga vari kuti amai pamwe vari kurasisa rasisa. I understand we now have the soundbite of the first lady. Let's go and take a listen to what she said today, courtesy of ZBC at the Women's League today.
Hakuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Hakuna. Vane say as the citizen of this country, President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiani achatora chigaro mabvaimi president. Because we respect him. Saka his word will be final. Mark my words, his word will be final. Inini ndinotova kumira izvozvi pamberi penyu. Kuti ingavame kune dzimwe nyika wani. Vana Mandela vakasiya mbeki. Kune dzimwe nyika tikuzinzwa kuti mapresident vane vachiri ndinosiya nhingi. Imini president musadye. Tiudzei vamunoda kuti hizati pabe naro. Sanika inini president. Mukangondiudza kuti iri bhiza iri.
We're listening there at, you know, what the first lady was saying, PJ, just to remind ourselves, that's our topic today. We're looking at what actually happened at the Women's ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. And we're also talking about some of the challenges facing women vendors. I'm not sure who we still have on the line. Honorable Majome, mchiripo iri. Hello, Honorable.
Usati waenda iko kwa rege andi mboverenga hoti ngivale esi lako lapa ku live ku kazi letu ele nkundeni ye Facebook alabo aba live streamer lati kulo Pamela Khumalo uti a better Zimbabwe is coming anytime sooner yena uti njalo he must resign to allow new blood. Slow Sambulwe Dube has joined. Usisa Sibanda Ncube joined. Yathi wathi yena you guys are doing a great job. Siyabonga amahlabe zulu. Usisa uti njalo do not give up the fight, beloved Zimbabweans. Slow Nomsa Negevane ukona. Uteresa Dangwa ukona. Patuchezo wacha ukona. Uomi Ncube ukona. Uomi Ncube uti yena I love Zimbabwe.
PJ, let's go to the Honorable because I know she wanted to be excused earlier on. Honorable Majome, are you still on the line?
Yes, I'm here. I have time.
Okay, great. Oh, good. So you heard there from Dr. Amai herself what she said at today at the Women's League. Maybe just your comment in brief.
I think that I agree with the gentleman who spoke earlier, who said that, interesting. If this Dr. Amai is speaking like this, it really is also a sign that something is wrong in paradise, I think. She's clearly pushed and motivated to say that by some reality that she knows about. It looks like it's a sign of the time. She knows more intimately than anybody else what is going on in terms of the, I suppose, capacity and the fitness of the president to continue being in office. And for her to say that, it's a sign. I mean, increasingly, she keeps on talking about previous Antivakambotri, and if he started talking about his death, that about his getting incapacitated, saying that if he gets incapacitated, she'll push him in a wheelchair. Then the next thing that she then said later on was that, even if he dies, people are going to vote for his corpse. I mean, it's very unusual for a wife to talk about the husband's death in that way. And then now she's actually talked about the unsayable, that his vacation of office. There's no vacancy.
Mm-hmm.
But the fact that she's actually speaking about it, it's a sign of something happening somewhere there in paradise.
Mm-hmm.
And I think it's something that Zimbabweans must talk about. But what I then found interesting to say that a desperation to say that his word is final. I mean, really? There's a verse in the, I think, it's actually a proverb in English that says, man proposes, and in this case even woman proposes, but God disposes. And those who read the Bible know that somewhere in the Old Testament, like people prepare, may ready the horses for battle, but it's God who has the final victory. But even for those who are not Christians or who don't read the Bible, but the fact is our plans as human beings are just our plans. I do not see, there's nobody who's like a superpower, superhuman who, because if what she's saying is a euphemism, I think maybe that if he passes on, if he goes to his maker, the person that he chooses will be final. Nobody can rule from their grave. Nobody at all.
Mm-hmm.
And you see, if he were to appoint, if that is how he were to leave office, even if he resigns, maybe he can say that I want so and so to be in my position. But even then, like I said, Zimbabwe is deeper, broader, and wider than ZANU-PF and the dynamics. But there are people who have ambitions, even in his own party, that we can see joking. So his word is not going to be final. I mean, there's nothing like that. I mean, that's what she might wish or he might wish. But look, but it's a good thing. It's a sign of something shifting. It will be very interesting to watch.
Thank you so much. We have our other guests who are also on the line, PJ.
Nkosikazi Sakile. Loku kone kwenye nanja?
Loku mkona ndale.
Yeah. Yetlisa hii volume radio yako ngaku kutise tuzani. Nya isi ya hizo alanga.
Okay, fine. Senye, lea hizo afuti?
Yeah, loke si hizo.
Alright, senye kisi.
Yeah. Umzwile lapo unkosikazi Mkabe ekhuluma nguti sokuzamele ubaba acho kuti mbani oza mele athathe isikhundla sakhe le inkulumo yayivele ingaphathwa ngithola kancane ikanti ke izolo ubesithe nana lalo bangazabe ku wheelchair lalo bangazafe sizamvotela esebhokisini kuyini okwenze kwaguquka konke lokhu ngombono wakho
Unyezi sikhala kakhulu ingungani yavisi abadala bathi yavisi siyadabuka. I think ukhona osoku-wrong khona ngali angakakukhiphe yena kodwa ngumama lwani othi anganika imike abe athabe kakhulu abe over-excited aze akhiphe ezinye izinto ezabe zivalekile kodwa I think sokuseduze njengoba besezikhulumele but i-question endawo yokuthi wathi somdala angakhetha yena-ke so angakhetha yena that means she will be the one kulomunye umuntu okhona enamkhangeleyo kodwa ngeva vele sesitho njalo ngoba igama likhulumileyo benilaleli nomisishoni esinye engingasizwisisi but lela akhulume ngayo that means something is there but akasozaphonga usikhuluma ngoba kuqala nto wayethi bizine ku-wheelchair special wheelchair for umdala asizamvotele lokho ku-wheelchair angazafe sizamvotele lokho ku-esebhonsini but okunye futhi akumele akukhumbuleke ukuthi i-ZANU PF is not Zimbabwe and Zimbabwe is not ZANU PF. ZANU PF is just a party like any other parties. So ngelizwe elifo njengendlela abenza ngayo kumele abantu bevote. Nxa kuyukuthi yena umdala kulo muntu amkhethayo kathesi uzamkhetha ukuthi ammelele. But nxa sokubuya i-2018 zokungena amavoti abantu they can choose whoever they want ngoba bangeke ukuthi yonke ukuthi ayizani washiyethe hhayi usakhilavu abe ngu-president sokumele ahlale khona phesikhundleni ngoba igama elakhulunywa ngomdala no abantu kumele bevote njalo bebekwasithi zani vela soZimbabwe and it will never be Zimbabwe izani is just a party like eyinye yonke into ekhona elizweni
kumele kwehlukaniswe kokubili
kumele kwehlukaniswe ukuthi kathesi yena njengo-president wabo wezanu kasafuni kasakwanisa ukuthi abe sesikhundleni ye asibayaleli bangazenzeli ilokhu ze niyabakhethi ukuthi mbani omunye ozammela but kumele abe
kwaziuma
bekhethana
wothi ngubambe umlomo khona lapho isikhathi asisavumi kulo mlaleli olesecingweni ofuna ukukhulunywa laye ngumarvelous
ehe thina abamakhani bekucheck ukuthi makadi yenyu
ndinofara makadi kwenyu
ayi wathi riwadi maphinda pachirongwa kurukura izvenyu tinzwi
ndinonakidzwa navamangwana ava vanoti bundo reuri kupati kwedu rinoti anoda kukwikwidzana navamugabe kucongresi anokwikwidzana navo sisi vakapinda papawa vamugabe hatisati tambozva kuti pane munhu akambo vakukwidza pakukongresi ende ukangotaura muromo wekuti ndinodawo kukwikwidzana navo unenge wakutoreva kuti hauchadi kuva kupati kwacho ende hakusi kuti hakuna vanoda ivo vamangwana vacho chaivo daikwa kuti vakavhoterwa nhasi kuti vapinde ipo vangada asi kuti hazvitaurike kunyange kukongresi kwacho havangazvitauri izvozvo ndoda kuvakukwidza hazvigori
aiwa tinokutendai vamakani tomboenda kuna honorable majome kuti muchingoti vharisa pachirongwa honorable majome
hongu
ehe muchingoita round up yekuti saka remangwana rishange rakamira sei takao tichiona zviri kuitika izvi
zviri kuitika izvi ndofunga ngati bopei anonzi nai maseatbelt edu aya mabhande ndofunga zvaakuitika izvi ndofunga zvinhu zvichatanga kumhanya zvikuru kutsvedza kakuru ndatinyatsobopei chaizvo zvakasimba nekuti kutavira kutanakidza kana kuita zvinhu zvakati wandei asi sisu ngatishambei tine tariso vana vezimbabwe kuti zviri kuitika izvi nokuti inguva chete musinde zvinoratidza kuti zvaseamambotaura zviri kuzunguzika ikoko kuparadise saka amai vari kuti zvavataura zvine chirevo chikuru chekuti zvinhu zvaakutanga kushanduka asi saizvozvo isiso ngatisatorwei nazvo nekuti ndezvemubato ravo rezanu pf nokuti handisi nguva handine nyika ndeye munhu wese namwari ndeye vanhu wese saka ngatigadzirirei kuti tinge sevanhu vagare veZimbabwe tigadzirire utizosarudzo vatungamirire vatinenge tichizo daisiso venyika yeZimbabwe kwete
honorable Maita Basa nguva dzedu ndodzachikanana. Would like to thank all our valued guests this evening, honorable Jesse Majome, and over to you PJ, who are our guests.
Yes, bonge njalo unkosikazi Sakhile Liline osiphathisileyo kuhlelo labalaleli bonke abagcine bengena kuhlelo umoyo labanye bonke abasiphathisileyo kade belive streamer lathi sesilivalelisa okwamanje sibeke ithuba elifanayo yevikelizayo mupraxed esiremaya.
I'm Marvelous Mhlanganya. We are also thanking all those that were live streaming with us. Please share the Facebook page VOA Shona so you can live stream with us next time. You have a blessed evening. Bye bye.